Mutevedzerwe mutungamiriri weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti pane vamwe varimi vezvipfuyo vasina kufara nekushayiswa mukana pasho yegore rino, asi vati danho rakatorwa rakanaka chose kudzivirira kupararira kwechirwere cheavian flu.
Saka danho rakatorwa riri rekuti iro huku dzisange dzichifamba idanho rakanaka zvikuru. Ratotokurudzira kuti aiwa hurumende yakagona nekudaro, nokuti tozviva kuti pazviri papo ndopazvichaperera, hazvichaparari nenyika ende hazvichabatibati zvakawanda. Saka varimi vehuku vanenge vakuzoita huku zvichibva ipapo zvachena, tinenge takuona kuti tiata bhizinesi rakanaka.
Vati shuwa yegore rino ishuwa yaitwa zvichitevera mwaka wakanaka, uye makambani abuda neuwandu hwawo kuzoratidzira, uye vanofungawo kuti varimi vachakwanisa kutenga zvekushandisa kana vachinge vabhadharwa mushure mekutengesa zvirimwa zvavo. Vatiwo zvinofadza kuti nhasi chaiko vaona kuti vamwe varimi vave kutogadzirira mwaka unotevera.
Tikuona isusu kuti varimi watotanga kumhanya mhanya kutotsvaga zvinhu zvekushandisa mumunda. Zviri zvinhu zvisati zvaitika mamwe makore, sezvokuti tiri kunzwa kufara.
Mumwe mudzimai ati anonzi amai Mandaza, avo vange vachiratidza nekutengesa miriwo nezvimwe zvirimwa kekutanga paHarare Agricultural Show, vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kunge vari pachiitiko ichi.
Tagara tine farmers market muno mushoground, saka tinoda kuti vanhu vatoziva kuti kana vachida zvinhu zviri fresh vanoenda kufarmers market, saka tiri kutotengesa brand redu.
Mumwe mushandi wepapurazi retaguta kusvinoi, uyo aramba kutaura zita rake, ati vanotarisira kutora mibayiro yakawanda muzvikamu zvezvipfuyo nechibage sezvavakaita gore rapfuura.
Aiwa, chibage takaita ndo inonzi bambavhistika inongota takazvambura kunonzi kurovesa. Kana kuina vanotiziya vanozotsanangura kuti hashuwa isi takarima zvino zvekusvika pakunge tichazadzadura.
Vanoronga show iyi vanotiwo pachange paine mibayiro yakawanda inosanganisira mataragita nemari, uye vanotarisira vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru nemakumi mashanu kupinda muzviratidzwa izvi zvinopera nemugovera. Mutauri wezas Roberta Katunga atiwo kunze kwezvekurima, gore rino makambani ezvicherwa ari kuratidzirawo paHarare Agricultural Show.
Tine maexhibitors katarisa pane dzinonzi mining village, tine mamajor mining companies ari exhibitor ipapo, Unki Mine, Zimplats, Mimosa, ZCDC and Fidelity Printers, ne Chamber of Mines, nemamwe masuppliers mu mining value chain.
Parikiitwawo misangano yakawanda yevemabhizimisi, mabhanga nenyanzvi dzekurima yakanangana nekusimudzira mabasa ekurima munyika. Harare Agricultural Show ndiro gungano guru revarimi nemakambani munyika, uye varimi vanobva kumatunhu ese kuzoratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.